chakafaila mapepa nezuro. So iko zvino zvakamirira kushedzwa kana jaji ari kuverenga manyaya yacho achinga awirirana nezvati kutaura kuti nyaya iri agent. Registrar vanokwanisa kungotifonera anytime.
Asi pari zvino sangano iri hari bvumidzo kuita basa.
Hongu iko zvino izvi nemamirira zvakaita isi takangoadvisa kuti haingomira ichingoenda kucourt kuti tiwane order inovabvumidza kuti vaoperate.
Asi ivo tsamba yekushanda vanga vainayo here?
Vanhu ava vakaregister trust. Trust yavakaregista iyi haide permission yaminista oro yaani kuti vaoperate. Anyone can register a trust like me mukoma wande munokwanisa kungouya muregister trust iri muzita renyu, maybe the family trust kana kuti business trust or whatever zvamunee muchida kuti muite netrust iyo. So hapana mutemo unoti ivo vainofanira kuregister na anyone pane zvavano kuita izvo. Over years vakaita a lot of interactions nemagovernment departments akawanda organization inotozikamwa ende inotoremekedzwa steric. Saka this particular action came as a complete shock kwavari kuti takungonzi tiri legal makore ese aya taioperata muchinyorera tsamba muchitokumbira sometimes kuti vabatsire pane mapublic events zvabvanepi.
Kumiswa basa kwavaitwa uku kuri kuaffecta vanhu vakawanda sei uye nenzira dzipi?
Pane membership onoradza mabeneficiaries anga kusvika kuma5000. Vaibatsira mafacilities akawanda anosanganisira fish farming nezvimwe zvinhu zvinongobatsira mumacommunities. Tichionawo necorrespondence dzavakatipa aitaridza kuti vaicommunicata nemaorganizations egovernment akafanana nana Zimbabwe Human Rights Commission, Ministry of Education. Ndikuona sekuti organization yanga yatsimuka zvakanaka iende ichiita mabasa anga achiappreciatewa nevanhu mucommunity including vanhu vari mugovernment. Zvokuti I'm sure pane vamwe vanhu vemugovernment havangabuti zvavo pachena asi vanenge vachingoti hako izvi ndeipi zvakuitika.